Pamberne stanno! Pamberne un medeva cinci! Pamberne bacciana un Zimbabwe!
VaMugabe vakaberekwa kwakutama munharaunda yekwaZvimba musi wa21 kukadzi 1924 semumwe wevana vashanu vemuchakabvu bona navaConstantine Gabriel Mugabe Matibiri. Mukuru mumhuri yavo anga ari Michael achiteverwa naRaphael Sabina, kuchizouya ivo Robert, Bridget ari chigumisirwa. Pavakanga vachiri mwana mudiki, baba vavo vaiita basa rekuveza. Vakaenda kuBulawayo vachinotsvaga basa. Vari kuBulawayo, baba vava Mugabe vakanorora mumwe mudzimai wechipiri, vakaita vana vatatu, Albert, David naRegina. Munguva iyi amai vava Mugabe avo vaive mudzidzisi vakasara vachirera vaMugabe nevamwe vana vari vega. Vanhu vatema vakawanda panguva iyi vaingodzidza kusvika pazvidzidzo zvisingapfuure dzidzo yepasi. VaMugabe pavakapedza zvidzidzo zvepasi vakaenda kunoita zvidzidzo zvepamusoro kuFort A University kumabvazuva kweCape Town. Vapedza zvidzidzo zvavo kuSouth Africa, vaMugabe vakadzoka kumusha kunodzidzisa asi vachienderera mberi nezvidzidzo paHope Fountain Mission pedyo neBulawayo. Muna 1955 vaMugabe vakaenda kuZambia, ichanzi Northern Rhodesia, uko vakanodzidzisa kwemakore mana paChilimbana Training College. Mushure mezvo vaMugabe vakaenda kuGhana, uko ndiko kwavakasangana nemudzimai wavo wekutanga, amai Sally Heffron, vakazochata muna 1961. Pavakauya kuzochanya kumusha mugore ra 1960, vakaita mawekwe nekuratidzira kwaive nemhirizhonga zvikuru sei kumisha yaigara vatema, vachiti vaida magariro ari nani. VaMugabe vakakumbirwa vakabvuma kutaura pane rimwe gungano revairatidzira vachitsanangura mamiriro ezvinhu kuGhana, uko kwakawanikwa kuzvitonga kuchikurudzirwa pfungwa dzegutsa ruzhinji. Musure memasvondo mashoma vaMugabe vakasarudzwa kuita munyori anoona nezvekuburitswa nekufambiswa kwemashoko mubato reNational Democratic Party. Hurumende yeRhodesia yakamisa kushanda kwebato iri mukupera kwa1961. Asi nengo dzakaungana zvakare nezita idzva reZimbabwe African People's Union, ZAPU, richitungamirwa navaJoshua Nkabuko Mkomo, avo vaizivikanwa nezvekutungamira masangano evashandi. Nekupindana kwenguva, vaMugabe nevamwe vanonzi vakatanga kuzvidza vaNkomo vachivapomera mhosva yekusada kuita mawekwe nevachena, vachisimbisa kuti vanoda kuti munhu wese abvumidzwe kuvhota. Muna 1963 vaMugabe nevamwe vavo vakaita pfungwa dzakasiyana vakatanga bato idzva reZimbabwe African National Union, ZANU, richitungamirwa naReverend Dabaningi Sithole. Mugore iroro vaMugabe vakasungwa nemhosva yekukuchidzira mhirizhonga, vakavharirwa kwemakore anopfuura gumi. Vakasungwa kudaro mugore ra1974 vaMugabe vanonzi vakatungamira mukubviswa kwaReverend Sithole semutungamiri weZANU. Mugore iroro mutungamiri wehurumende yeRhodesia vaIan Douglas Smith vakabvumidza vaMugabe kuti vaburiswe mujeri kuitira kuti vapinde mumusangano kuLusaka kuZambia.
I don't believe in black majority rule ever in Rhodesia. Not in a thousand years.
Handidaviri kuti kuchaita utongi wejechetere wevanhu vatema muRhodesia. Izvi hazvifi zvaitika kumakore chiuru.
Pane kuungana kumusangano vaMugabe vachiperekedzwa navaEdgar Tekere vachibatsirwa naIshe Rekai Tangwena, vakaenda kuMozambique kunobatana nemauto eZANLA. Bato ravaMkomo reZAPU raive nemauto eZIPRA. Mauto maviri aya ari muPatriotic Front akazoita hurukuro navaSmith dzekuunza rusununguko rweZimbabwe. Asi pakaitwa sarudzo dzekutanga muna 1980, mapato aya akapinda musarudzo akapatsanurana. VaMugabe vakakunda musarudzo dzekuumba hurumende yekutanga yeveruzhinji muZimbabwe dzakaitwa muna 1980.
Ini Robert Gabriel Mugabe ndinotora mhiko yekuti ndichashandira Zimbabwe zvakanaka uye muchokwadi. Nokudaro mwari ndibatsirei.
Kubva munanzira 1983 kwakaita hondo yekurwisa madissidents kumatebeleland nekumidlands. Hurumende yeZANU-PF yakapomera vanhu vemumatunhu aya mhosva yekuchengeta madissidents. Hondo iyi yakazivikanwa nezita rekuti guku rahundi. Vanhu vanofungidzirwa kusvika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa ne5th Brigade. Senzira yekumisa kurwisana vaMugabe navaNkomo vakanyorerana chibvumirano cheZimbabwe Unity Accord muna 1987, icho chakaona vaNkomo vachitwa mumwe wevatevedzeri vaMugabe avo vakange vave mutungamiri wenyika.
Worked so hard for this country before independence, during the war. I worked so hard after independence to make our independence stick.
Nyika iyi ndakaishandira zvakasimba tisati tawana rusununguko nenguva yehondo. Ndikazoishandira zve tawana rusununguko kuitira kuti rusununguko rwedu runyaso simba.
VaMugabe vakarasikirwa nemudzimai wavo wekutanga amai Sally Hefron Mugabe avo vakashaya munandira 1992 mushure mekunetseka kwenguva yakareba nechirwere cheitsvo. Amai Sally Mugabe vasati vashaya, vaMugabe vakanga vatoroora pachivanhu mukadzi wechipiri muzvare Grace Marufu, uyo akamboroorwa nemuuto Stanley Gororeza vane mwana mukomana Russell Gororeza. VaMugabe naGrace vakava nevana vaviri, Bona naRobert Jr. vakaberekwa amai Sally Mugabe vasati vashaya. Kusazvibata kwavaMugabe kwakakonzera dambudziko muchechi mavo, asi vakazochatiswa nemushakabvu Archbishop Patrick Chakaipa. Makore maviri vachata naGrace vaMugabe vakakonzeresa mutauro zvakare munyika apo vakatumira mauto kuDemocratic Republic of Congo kuti anobatsira mutungamiri wenyika iyi muchakabvu Laurent Kabila kuti asabviswe pachigaro zvechisimba. Izvi zvakaitwa dare reparamende risina ruzivo. VaMugabe vanoshorwa nevakawanda kuti vakatadza kupindira zvichitevera kubuda kwemashoko ekuti vakuru vakuri mubato ravo vakanyepa kukuvara kwavakaita muhondo, izvo zvakapa kuti vapiwe mari yakawandisa. Munguva iyi hurumende yakapawo vose vaimbova varwiri vehondo mari inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora. Izvi zvakaitika muna Gumiguru 1997 mushure mekunge varwiri ava varatidzira. Izvi zvakadhingura homwe hurumende nekuti mari iyi yainge isina kuiswa pabhajeti. VaMugabe avo vainge vagara vakatandavara zvavo munyaya dzezvematongerwo enyika vakazoona kuti zvinhu zviri kuvaipira mushure mekunge bato reMDC raumbwa muna 1999. Bato iri rakashanda zvakasimba mukuramba kutambira bumbiro idzva pareferendum yakaitwa muna Kukadzi 2000. Musarudzo dzakaitwa muna 2000, MDC yakapotsa yabvisa ZANU-PF pachigaro chekutonga dai sarudzo idzi dzakaitwa pasina mhirizhonga zvikuru kumaruva.
We must give Mugabe a resounding defeat.
Sarudzo yemutungamiri wenyika yakazoitwa muna 2002, asi vakawanda vanobvumirana kuti vaMugabe vakakundwa musarudzo iyi navaMorgan Tsvangirai veMDC. Nyika dzekumavirira dzakabva dzaisa zvirango pahurumende yavaMugabe nemakurukota avo. Dzimwe sarudzo dzakasiya vaMugabe vazunzika dzakaitwa muna 2008, idzo dzakaona vaMugabe vachikundwa navatsvangirai, asi pakazoshandiswa mutemo wekuti vatsvangirai vainge vasina kukunda zvinotambirwa nemutemo. Sarudzo iyi yakazodzokororwa, asi vatsvangirai vakazobuda musarudzo iyi vachiti vatsigiri vavo vaipondwa nehurumende yeZANU-PF. Nyika dzemuAfrica dzakazopindira pagakava remuZimbabwe, izvo zvakapa kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa iyo yakashanda kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Munguva iyi vaMugabe ndivo vaiva mutungamiri wenyika ane masimba akawandisa, vatsvangirai vari mutungamiri wehurumende asi masimba avo ari mashoma zvichienzana neava Mugabe. VaMugabe vacharangarirwa kwenguva yakareba pamusana pezvinhu zvavakaita. zvimwe zvakanaka, zvimwe zvakaipa.
There will never be a regime change here. There will always be the people of Zimbabwe in control.
Hakuzofi kwakachinjwa hurumende. Kucharamba kuine vanhu vemuZimbabwe vakabata matomo.
Nhoroondo yavaMugabe yakaunganidzwa navatemba hove. Maiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.